Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matano akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion means that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments that were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charters and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemucommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro rezimbabwe ra2013.
Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke mucommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika, vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano necommonwealth, vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the commonwealth is considered on its merits, taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke mucommonwealth chiongororwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru nopikisa munyika reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano recommonwealth, asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana tawirana pachedu, hatingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana, Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujabu.